chino chino wana kushanisa wakawanda kuti kune vamwe vanhu vari kumaruwa vasati vambotsika mudhorobha. Philip Ndlovu ndomumwe wevanhu vange vasati vambosvika mudhorobha rakaita seBulawayo. Philip ane makore 10 uye ndomumwe wenherera 35 dziri kubatsirwa nesangano reMopani Foundation International.
Ndinodzidza kuchikoro chinonzi Dzodzo. Ini ndinogara naGogo tiri vaviri nekuti baba naamai vakashaika. Fizi ndinobhadharirwa nayo Mopan Foundation International. Ndakatanga kubhadhariwa ndiri grade 3.
Muzvare Nomusaneke vakazvarirwa kuKezi mudunhu reMateveland South asi vave kugara kuBritain. Vakanyoresa Mopani sesangano rinoshanda rakazvimirira muBritain mugore ra2015. Musangano iri muzvare Neke vanoshandawo nezvimwe zvizvarwa zvemuZimbabwe zvitanhatu zvinogarawo kuBritain. Muzvare Neke vanoti vakafunga kuvamba sangano rekubatsira nherera dzekumaruwa nekuti ivo semunhu akakurira kumaruwa vanoziva kushaya mikana yekusimukira kunosangana nevanhu vakadaro vachitiwo kuvaunza mudhorobha kwavakaita vana ava kuedza kuti vazive humwe upenyu husiri hwekumaruwa chete. Vana ava vakaendeswa kunoona nzvimbo dzakasiyana siyana dziri muguta reBulawayo nedzimwe dziri pedyo. Philip anoti akafadzwa nekushanyira kufire brigade uye anoti kana akura anoda kuzove mupurisa.
Ini kandikakura ndoda kuzove mupurisa ndichichengetedza runyararo.
Tandiwe Dhuve ane makore 13 ekuberekwa uye ari mugrade 7. Tandiwe uyo anodzidza pachikoro chimwe chete naPhilip ari kubatsirwawo neMopane.
Tinobva kuSurubhi ndichidzidza pachikoro chinonzi Lolo 7th Day Adventist Primary School. Ndinogara naGogo nokuti amai nababa vakashaya. Mumhuri medu tiri vaviri, ini nasisi vangu. School fees yangu ndinobhadharirwa newe Mopane Foundation International. Ndakatanga kubhadharirwa ndiri grade 6.
Mudzidzisi pachikoro cheDlodlo Primary amai Sekai Makovere vanorumbidza basa riri kuitwa neMopani Foundation vachiti kunze kwekubhadhara mari yechikoro yevana vanoshaya ava, sangano iri riri kuvatengerawo mbatya dzekupfeka.
Inherera vana ava vanogara nanambuya vasinavo zvavanowana, saka Mopani yakavasimudzira zvakanyanya zvokuti tinoitenda zvikurusa. Vari kuuya mugwa zvakawanda. Kunze kwekubhadharwa fizi vanotengerwa mbatya dzakawanda dzokuti vanotokwanisa kupfeka vachikwanisa kuchinja vose vamwe.
Vana vari kubatsirwa neMopani vanobva kumaruwa akasiyana siyana munyika uye vana ava vanosarudzwa kuchitariswa kushaya kwavanoita. Sangano iri rinowana mari nezvimwe zvikwanisiro kubva kune mamwe masangano, makambani uye vanhuwo zvavo vanobatsira nenzira dzakasiyana siyana. Munguva pfupi yapfuura kambani yeEdgars yakabatsira sangano iri nechikafu pamwe nembatya dzechikoro dzevamwe vevana vari kubatsirwa neMopani ava. Mukuru wezvekudyidzana neveruzhinji mukambani yeEdgars vaLuke Chipepera vanoti idonzvo rekambani yavo kubatsira vanhu vanotambura.
Tinoita plow back to the community kana tawana uo zvatinonga tiinazvo. Saka nhasi tauya tikazopava this charitable organization zvinhu zvetakwanisawo kuti tivape. Pese patinowana zvinhu zvatinokwanisa kupawo community tinozviita. Vanonga vati approach vanondinyorera, vatinyorera isu toona kuti tine something here chekuti tivape. Kana tinacho tinobva tapa ipapa. Ndo zvavakaita.
Vakuru vanoti chitsva chiri murutsoka. Kubatsira vechidiki kuti vazive humwe upenyu kuri kuitwa neMopani kunogona kubatsira kuti vazowana mimwe mikana muupenyu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.